Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu changu beza zvicharani vava mufambiri zvavati anhu madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsajeni chikofu ndabva kuBulawayo toda kuona vamufambiri kuti kunoti vasikota mota yaye handisi zvati vakapindwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tirongona vava mota yatodi yakutomuka nekuda kudii kuonana navo.
Nengo ye MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motikari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Sheila Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Chinhu changu beza zvicharani vavamupanduki ndobva vati anhuwo madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu ndabva kuBulawayo toda kuona vamupanduki kuti vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni kanzi no kunoti vasikota mota yaye handisi zvati vakapindwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tirongona vava mota yatodi yakutomuka nokusvidza kudii kuonana navo. After maminetsi ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabva ngonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office nerodhi yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kupanodhuze nemutsongo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya iyi kumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwashe Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vava vashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemupikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yayo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tachigara kwezanupf Masvingo varobson Mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika
kuti hangu mataura andisani nda shinzu waisho shonji telefonza kwa nyika kwa chukuni nisindi ya kadari asinye ndi mbo zani chukuti nisiwa 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 atiko nikita shonja kata siwa na nasa mchemu siwa na nchikita mchemu ayo ndiku watu wa nchindi na pida kwa nyesu doso msangano ati daru isu sindi cha wangu kana kune nisindi ya kadaro pati wangu kuna wateri wa wano wangu kuna na wapa nisho wakuna kiti kutisani pifati na wano wachambo tumazi zanitia
asiwa mtubuki wati chaito kuna wampanduki chunwela kizapache na kuchukula kweko zero zevanu wanopikisa urumende pango iyo nika yao kazira vita sari zozema by elections muna kurumende
saka saa disikufara sa hdk ndi tichari sila anema by elections na tusanga anawati na umuno kumangwenezi tv na mashungu ebe nuna kutisa no pf ya funga kutashwe mbiri zonga saka tichari sila kutisu sema yu change tichimira panjimbo kutra kutisare gawabere kwe dune wangwe wedu wachi abdakto wachinyangariswa tunofanga kumira defender atwa kuchiki zibwa tunofanga kuziwa kuti kana mukaona chingo machoririsa choda kubharuka
mudzimai wampanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavatatu vakaona kupamba kwakaita baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzira ane matatu kupamba kwavampanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yemdc alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanu pf ndaka Mira Studio 7 Masvingo, Dini God Dream Timber.
Kwa komite ya pamusoro mbukara wechidiki mu MDC Alliance vama komborero haruzivishe vapiwa mkanoe kutongwa wachivwa kumba nedare pamusoro re High Court pamusha ya wari kupomerwa ya kunzi waka pamba wa shandive pa kambani ya Impala Car renda ugorera pera Thomas Siripasi anotipanya iye
Tongi waviri vedari repamsoro, vanotiva Joseph Chilimbe, nava Rogers Manyanga Zeforoma, vatura mtongo kutiva haru zivishi va badare zuru makumi maviri zvema dora, arima RTGS semari echibatiso, uyeva zvipire kumapurisa kaviri pasvondo, kudzamara nyaya yevari kupomerwa yapera kutongwa, izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende, avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharu zivishi mukana wekubhadhara mari echibatiso, sezvo vamwe vevari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharu zivishe, vaSimon Chabuka, vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Ya mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriro MDC Alliance vaGift Siziva vati vaharu zivishe vanga vasingafanira kugariswa mujeri nenyaya vachaina maturo. Vati vaharu zivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharu zivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavainzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19. Panyaya vapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharu zivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vachawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharu zivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvinemhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa wavari kuviga kunze kwenyika izo zvirikuita kuti nyika iraskirwe noupfumi hwakawanda vatagwirei havadi kutaura nevatoro venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora passport yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye passport isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kucovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785 vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziisa zvayaiwana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nharembozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya
ini ndakawana mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda recovid-19 iyo inobatsira kuramba ichipadziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19 zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo
Muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzira yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai
pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kuparerenyatwa hospital ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa vanhu varoda kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurikuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududzese zvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana. Asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechimuslim nemakristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chigwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambo nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19 vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa nestudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamujandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere checovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $15.5 ekuAmerica ukowo vari pamujandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro. Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, wadza Studio 7 kuti varungonzwa nezvegwaro iri pamadande mutande. Asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
hatimbozivi kuti I official position government ine kana taisi isusu tunomira zvinouya patafura zvauya patafura ndozvatinoti isusu nyange kwatiri zviri official saka pane zvino handina zvandingada kuti nditaure nezvazvo tinomirira meeting iri kuitwa svondo rinouya meeting iyoyo tiri kutarisira kuti feedback kubva kugovernment pane zvatakatura muna December zvokuti tinoda iye zvino kubhadharwa nemaus dollars
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vehurumende vapaul mavhima kana vomunyori wepublic service commission vajonathan utaunashe sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwe vachitaura nestudio 7 munguva pfupi yapfuura vamavhima vakabvuma kuti mari yepenjeni iri kupiwa vari pamudyandigere ishoma zvikuru vakati hurumende iri kugadzirisa izvi mutungamiri weeducators union of zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vanotiwo hazvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva
isu seeducators union of zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekukunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu yehurumende inoita zvatingati mokari yekuti pa $75 seprofit allowance sevarairidzi tinoona kuti tiri professional tinotarisira kuti employer wedu atibate zvine chiremera chinodarika ipapa dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we$540 ive iyo inouya iri cash covid allowance hayo youya iri RTGS
mutungamiri wezimbabwe teachers association varichard gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuamerica
takaona gore rapfuura kuti musure mokunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari iyi posara pasina chauviri saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita urongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kumaunited states dollars izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadhara kumaunited states dollars transport inobhadhara kumaunited states dollars chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri mumaunited states dollars kungave kudzidza chaiko tiri kuona kuti school fees yakunetsa isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu chokwadi kuti vana vangagara kumba here murairidzi achienda kuchikora achisiya vana vake vari kumba
mugore ra2020 apo chirwere checovid-19 chakaramba chichitekeshera hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu pave nenguva yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuamerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018 asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
munhau dzemitambo hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kucameroon kunokuzirira mawarriors kumakwikwi eafcon 2021 michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesport and recreation commission vagerald mlochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemawarriors kumakundano aya vamlochwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevarairidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi mutsigiri wecapes united ane mukurumbira vafrancis kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu
kuenda kubhora pasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muzimbabwe muno takononge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa then you expect my results panhu pakaita seipapo don't ever expect results and don't blame even the coaches even the players
izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana nesenegal nemuvhuro Asi, mnyori mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mutau, vanoti, vave kuedza masangano kana makambani, akazvimirira ega kuti avabatsire nechimbi chimbi.
Takuto kumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani, vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kuti yamurawo, kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero, pane munhu anenge achidedzera ariko kumateresu. Kuti ngatifambe, ngatifambe vakoma.
Aka, kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Arcadia United, Danny Jim, anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kuvatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai wange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukunyuku.
Makore apfuura, vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya. Asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi, randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa chizvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nenguwe MGC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyadzi dzehutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungova pachete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanga nokugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
kwakuyisika desendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 7 zibandlela 2022 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathesi izulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesisabuva le mkhuhlane edorobheni lapho singasolisa sikhonapha siyacela ukuthi sisikhandilisifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu nokungavuthwa ngesikhathi bezivi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho kumele uyastruggle ngumntu omele ugcine manje ungadizele i-ID show i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time to yathiwa umshini ufike so akuncedi uyavukela futhi komsethelezo kuthiwa kuthatha inamba
abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha kuwoza Friday liviyesi lejaha elisakhulayo uWillard Jimbandanyo ocula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi nasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo ababezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ezimbabwe ngomvimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phosi amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa kungesikhathi bezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratizo Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathesi izulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesisabuva le mkhuhlane edorobheni lapho ngiyasolisa sikhonapha siyacela ukuthi sisikhandilisifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sasibona kulengcekeze lokibi isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba ne-outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 erumthe le chabanana wediarrhea konke lokhu kuhambeke zibona zilogo zibuchile nisikati ya kolo nisikati se kisi msini kiukulizi liwa nizi wezi nimesi kwa ya nisikendili yuti city council usama tulopa bi kisata manyo chino masinyani kukupi nji yuza mili na shana ya tasuna rani li ya kwa hivyo mkushani kwa hivyo mkushani mkushani umunye kuhungasunga suna shati se yuhu nji tulopa.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona nosomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika itipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imikoto yonke edorobheni. Ukuthi sikhane ukuthi afika umvulo imkhodo yonke ibisikhini. So yiluhlelo sizama ukukhuthaza abantu ukuthi belahle kuhle izibi engaphongulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
Icouncil yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihleliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobuzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiso esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Unkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID kungabizelelwe lapha shu. Umuntu adubeke ngizalelwe eZimbabwe. Just i-ID. Hayi, uyavukela uzothola kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile. Uzothola umtshini ufile. I-date yakho sidlulile. Sekumele ubhukhe kutsha. EZimbabwe khona. Hayi, kubuhlungu lokhu abantwana abanye khathi sibafila. Uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona kumele uyastruggla kumbe umele ubhizi. Manje ungadizele i-ID show i-right yakho. Wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time thoyathwa umshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyene lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melissa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi. Le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba ingaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka-ole A-level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umasipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umlilo wabantu abawulime kunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasoze ajezise abalime emaxhaphozweni ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini usithi ikhansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamanisipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lombiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamanisipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZW 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage
illegal circulating on social media. Osuphothe kulenjini edabeni lufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi kuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala uJesus abephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingenziwe sazibalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khonaphana kodwa le kumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamushi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebe-exposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident esikhulumeke ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezizalo ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo ngulungane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana nalobhubhane lwe-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi eleZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana useneliswe ukubopha undoda onakanelwa ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engamashumi amane lantathu yokuzalwa 43. Ubika wayelisotsha kwelekolonza njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala weleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha wale gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UJoso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kweleSouth Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebicwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu esishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhela inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshontshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhanselini usetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatholuto otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kweleSouth Africa umnumzana Khanisa Sinkala uthi uqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibonwe nguZulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also a public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi izimabhe layo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isiza ngaseZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye uchayela umnumzana Ramaphosa isihlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Ramaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana Ramaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasosha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannes Bekwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kuwoza Friday lezinye zilejaha elisakhulayo uHilary Jimbwandla yami ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echiza kwamagama sikhuluma ngaye phela uWilliam Jumanda Nyoni yena bamazi ukuthi ngujini.
Mina ngazalelwa eGate Bridge angikhulelanga khona. My parents moved sisaqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayahlala eColumbon so I did my ordinary level. Ngasuka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, also I X Studios.
I know that you need me.
Let me show you my love. 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 Mina basically I'm an Afropop artist, but I ventured into producing some type of vibe, a different, which is called Trap Mapiano. I've had projects with my producer, Uyichi. I have several projects, and there's this song, a series, Le Okchwang Kwali.
Nina ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wama piano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wezo sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane, but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa boy age group yethu isound ekhazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Tell Avalalo, which we now would talk around happy, Umkulo, and all Tolang happy, one together with social media about Tolang happy.
When I was social media in Tolagala, who Instagram, his visa, William Chins, and the background, Yoga, photographer, so they are dividing his name as a photos. Go YouTube in the corner, the account in his seven style is called Mega Them Boys. New release track, just see and there, that chase of Chang Kwai, and you can listen to it. It's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available. It's William Chin.
Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at.
Right now.
I'm living a life without room. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, my head. Oh, my head. You make a number for no driver. I can't have that way, no play tomorrow now.
Kuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuwoza Friday liviki bese lejaha elisakhulayo uWillard Jimbanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siliqhuba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City libe le mpelasonto eyithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.